Isu sebato MDC Alliance tinongotevedzera mutemo ka mutemo unoti chi kana kana constituency kana ward pechinge pafa munhu kana pabva munhu ndipanafana kuitwa by election nekuti Zimbabwe inonzi is a representative democracy zvichireva zvinochiona kuti vanhu vanomirirwa nevamiriri vavo vanenge vasarudza saka ivo vanhu vekuma wards ukoko vanhu vekuma constituencies ukoko hazviiti kuti vagare vasina vamiririri ndochekutanga chechipiri nechekuti vanhu ava vanga varipo vakasarudzwa nevanhu vakatopuwa mandate yavo yakakwana e5 years vasarudzwa mubato ravo reMDC Alliance asi nekuda kwehudyire nekukara kwemarebels vana Monzora neZANUPF vakadzinga vasarudzwa vevanhu saka ishu iripo yekuti kwanzi COVID zvazodii ndo kunonzi kunzvenga nyaya chaiyo chaiyo nekuti haisi Zimbabwe chete ine nyaya dzemaelections ngatitarise Malawi yakaita maelections pafirst wave yecovid paya vakaita zvakanaka hatina kumbonzwa kuchema chema Uganda yakaita maelections hatina kumbonzwa kuchema chema nyika dzakawanda dzaita maelections kusanganisira neAmerica ivo vezanu kutaura kwatiri kuita vanga vane politburo vakatogara mupolitibiro nevanhu vakawanda vakaita mapati akawandisa vakaita marali akawandisa vakaita maelections emadcc nyika yese vachiita iri nguva yecovid saka ishu yavo inyaya yekutya vanhu vari kutya kuenda kuvanhu vakadzinga vanhu representatives MDC Alliance macouncils nekuparliament nekuda kuba zvinhu ukoko hakusina munoziva parliament ine basa rekutarisa kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kusendera government ine basa rekuona kuti zviri kufamba sei kumapazi akasiyana siyana ehurumende saka izvozvo ndo zvavasingadi kuti zviitike havadi kutariswa havadi kuvhenekwa
pindura itinzwe vachinyoka
Hurumende yakaita statutory instrument yokuti mabyelection apostponwe nenyaya yecovid pasi rose rino rinoziva nyaya yecovid ende pasi rose rino kune nyika dzinopfuura 69 dzakapostpona maelection nenyaya yecovid kuita nyika dzinoshanganisira vana Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Cameroon, Canada, Chad, Chile, Colombia, Czech Republic, Ethiopia, France. My elections akawanda akapostpone. Akazoitwa nemamwe akamira kuti aitwe vavona kuti mazuva ano zvava nani. Ndizvo zvinoita hurumende yevanhu inochengetedza utano hwevanhu kuti hatikoshesi kuti tipe vanhu 32 vakarikolewa zvimabasa zvavo zvomukanzuru nomuparlamenti kuti vakurumidze kuinda kunopiwa muhoro vagere kumba nokuti misangano haisi kuitiwa hatikoshesi kupa vanhu mabasa 30 tichirasha upenyu hwavanhu zvavari kutaura zvokuti ZANUPF yakaita maelections avo eDCC so munhu weMDC ndinohwisisa kuti havazivi kuti maDCC election paward imwe neimwe electorate yacho vanhu 120 vakapiwa 2 days dzokuvota asi kana tikati maelections eparliament hatigoni kuti kuvanhu ngakungovuya 120 padistrict rimwe nerimwe kana kuti ngakungovuya vanhu 120 panzvimbo imwe iri kuvhotewa zvavanotaura zvokuti kwai politburo iri kuita musangano politburo ine vanhu vasingasviki 50 zvokuti kwai kuhla vanhu kunotaugwa navanhu vanofungira kuti vanhu vanovateerera zvituta nokuti vanokangamwa kuti izvo maby election ari kunodzorera vanhu pavaiva chero MDC ikainda ikanohwina yachamisa kana kuti yamonzora kana kuti yani ikanohwina masits ose akaitwa recall namonzora handiti hazvimbofi zvakachinja kuti ZANUPF ine 2/3 majority muparlament izvo kuda kutsvaka kupomera mhosva pasina kuti vari kukonzera kuti macouncil asaita basa ndezvokuda kuona kuti vumbavha hwavo nouori hwokutengesera vanhu mastendi kubva muna 2000 vachipana mashamwari avo mastendi, vachipa vanuna vavo zvana zvavo nevanhu vakafa mastendi zvaakubahwa.
Vahlatwa yatodzoka kwamuri.
Ndinofunga bumbiro remutemo renyika weZimbabwe rinopa masimba ekuitisa maelection kuboka rinonzi rakazvimirira, rinonzi rezeki. Ndokufunga kwatinenge tichiita kuti iboka rinofanira kunge rakazvimirira. Boka iri rakaita zviga kana kuti zvaraifungira kuti ndo zvinokwanisa kunge zvichiitika kuti maelections anga achiitika tiri munguva yakadai. Ndinozviziva kuti nyaya yeCovid yakamboderera mbichana, zvinhu zvikamboifambira mberi zviri naniwo, asi ndipo pakatopindira bato reZANU-PF, sekugara kwamunoita muchiziva kuti bato reZANU-PF rinopindira mumapoka ese richiita zvinhu zvarinoda nekushandisa masimba zvisizvo. Ndobva raisa statutory instrument yataurwa nevakurava. Asi isu tinonga tichiti boka rezek ngaringe richiita zviga zvinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Nyaya yavataura yema gatherings, kwainzi vanhu havafani kupfuura 50, saivo vatotaura 100 and something, and zvinhu zvavaitaura zvemadcc zvinhu zvaiitika muvanhu, vanhu vachitoona kuti pari kutoita mhirizhonga apo, vanhu vakutorovana, vanhu vakadai, vakawanda kupfuura 100 and something yataurwa namukomongwa. Asi inyaya yekuti ndezvekwavo zvevanhu havanei nazvo, nekuti ZANU-PF chanofanira kuziva mhuri yeZimbabwe nekuti ZANU-PF hainei nevanhu, hainei nevanhu nje, ine chayo chete chekuti yodzoka semasimba. Hatidi maitiro akadaro kunyepera ruzhinji rweZimbabwe, kumbunyikidza ruzhinji rweZimbabwe. Izvezvi vari kuzadza vanhu kumajere vachivanyema mabheo, vachidii, vanhu vachigara vakawandisa kumajere. Havazvizivi kune COVID. Dai kuti vachiziva kuti kune COVID, vaidai vanhu ivavo vachitongwa vachibva kumba. Fadzai mahere akabata COVID nenyaya yekungovharirwa varwa zvisina tsarukano. Izvezvi Alan Moyo arimo mujere arongovharwa zvisina tsarukano. Chii chinoratidza kuti Alan atongwa achibva kunze?
Vachinyoka, petai zvenyu nyaya yedu iyi, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Munoziva kuti zvinogwadzisa mwoyo kuti kana uri munhu womuno muZimbabwe wakateerera vanhu vari kutaura kuti vanoda kuti vatore nyika vamboitonga, wovahwa mazuviro avo kuti nhai vedu wee, kana kuri kwokuti vanga vauwana mukana wokutonga nyika. Matakanana ataitigwa nezvinobva mufungwa idzi anga achatwisisa papi. Handisi kusora vataura ava, asi ndiri kuda kuti matauriro iwawa ndiwo akangofanana nezvinobuda kubva kusangano irori. Pointi ndeyekuti election inekapostponewa nekuda kwechigwere. Chigwere maurayiro achinoita vanhu hasiyani kuti COVID yokuAfrica haiurayi yokoko kuAmerica, kunyika dziri kure uko ndo inouraya. Aiwa, chigwere chinouraya munhu wose. Saka hurumende yavanhu kana ikavona kuti upenyu hwavanhu hunofanira kuchengetedzewa, yoita mutemo, haisi kuita zvinhu zvinyuwani. Zvavari kutaura kuti nebumbiro romutemo rinopa zeki masimba, zvinenge zvakangonaka kuti kana vanhu vadero vakuvudzei kuti zviri papi mubumbiro macho. Nokuti kana mukanoverenga moga muconstitution yeZimbabwe pasection 239, panonyatsotaura masimba ose ezeki, popedzisira nokuti izvo masimba iwawo inoaita in accordance with the law. Saka kana mutemo wenyika uchipa isimba kuvatungamiri venyika kana kuti kuna Minister of Health kuti adeclare a public emergency, kuita public emergency hakumisi ma-by-elections chete, ndiyo imwe yezvimwe zvimabyproduct zvazvo. Zvimwe zvinhu zvazvinoita ndezvokuti zvinodirecta madepartment ehurumende ose kuti aise musoro pamwe akatarisa emergency iyoyo. Zvinodiverta dzimwe mari dzanga dzichifanira kushanda kumwe kuti dzinde kunomira kuemergency iyoyo.